Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedudza nasi china kukadzi 2017. Mapurisa anoramba akachengeta muusungwa Pastor Ivan Mawarireve this flag avo vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende zvichitevera kuratidzira kwavakaita kuNew York kumusangano weUnited Nations General Assembly gore rapera. Kanzuru yokurudzirwa kutsvaga dzimwe nzira dzekuchenesa mvura yemuzviborani inonzi ine tsvina pane kuvhara zviborani izvi. Hurumende inoti yatora zvikamu 50 kubva muzana zveminda iri pasi pekambani yemigodhi yeZimasco. Muchirongwa chemadzimai cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa dambudziko renyaya dzenaka rakatarisana neshirikadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kuti farira pa Facebook page redu reVOA Shona. Uye kurudzirai hama neshamwari dzigotifarira.